ZDC.
Mangwanani akanaka vaterere tino sangana zvakare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro 17 ndira 2022 makaterera ku studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo dzesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzakasungwa nemusi wechitatu svondo rapera dziri kutarisirwa kunzwa nhasi kuti dzichapiwa mukana wekubisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Zimbabwe Electoral Commission inoti iri kutevedzera mitemo mune zvese zvairi kuita. Nhasi izuva rezororo muAmerica apo nyika iyi ichicherechedza zuva raMartin Luther King Jr. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu zana nemakumi mana nevana 144 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi mana nevanomwe 5,247. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvitanhatu zvine makumi manomwe nevasere 226,078. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nezvitanhatu zvine makumi mapfumbamwe nevana 4,206,094. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vava mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi matatu nezviviri zvine zana nemakumi maviri nevaviri 3,232,122. Ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru mazana maviri nezvitanhatu zvine mazana matanhatu ane makumi matatu nemumwe 26,631. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Nhengo dzesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, dzakasungwa nemusi wechitatu svondo rapera dziri kutarisirwa kunzwa nhasi kuti dzichapiwa mukana wekubisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Nhengo idzi dzakasungwa muHarare dzichiratidzira kuti mari yadziri kutambiriswa ishoma zvikuru. Kusungwa kwenhengo dzeATUS uku kwave kushorwa zvakanyanya nemasangano evashandi pasi rose. Munyori mukuru werimwe sangano guru revashandi pasi rose reInternational Trade Union Confederation, Amai Sharon Barrow, vakanyorera tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachivakurudzira kuti vabuditse muusungwa nhengo dzeATUS nevamwe vaivatsigira vakasungwa vachiratidzira muHarare. Sangano iri nereZimbabwe Congress of Trade Unions anoti zviri kuitwa nehurumende kutyora bumbiro remutemo wenyika uye zvisungo zveUnited Nations. Amai Barrow vakakurudzira kuti vaMnangagwa vaone kuti paferefetwa mapurisa ari kupomerwa mhosva yekurova nhengo dzeATUS. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba, asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti hurumende haipindire munyaya dziri mumatare. Mamwe masangano yevashandi muSADC nedzimwe nyika dzemuAfrica ari kushorawo kusungwa kwenhengo dzeATUS uku. Muguzeanya iyi, Blessing Zulu abata munyori mkuru we Zimbabwe Congress of Trade Unions va Japhet Moyo.
Sezva takataura mazuva afura panyaya yekusungwa kwematicha. Isusu sevashandi tiri kufungidzira kuti zvatinenge tichiita zvokuratidzira zviri pamutemo. Haisi kufunga kwedu chete. Mutemo weZimbabwe unovumidza kuti vashandi vaite mapicketing, varatidzire. Not vashandi but maZimbabweans generally vanovumidzwa kuratidzira. Saka zvakaitika ne musi wechitatu members Atuzu vange vachiexercisa kodzero ravo zvange zviri pamutemo chaizvo kuti varatidzire kuti havasi kukusikana nenyaya dzemari dzavari kutambira.
Zviri kuitika izvi zvinorevei?
Ndiri kuona kuti maauthorities anenge achishandisa mapurisa kuvharidzira kuti vanhu vasakwanise kuexercisa marights avo. Chinhu chakatoshata ichocho. Tizooneke senyika yakanaka kana tichichora mutemo. Mutemo wedu unovumidza vashandi kuti varatidzire. Touchora mutemo iyoyo isisu senyika nekusunga vanhu vanenge vachiratidzira kusina zvavakanganisa. Tina kumboona mirizhonga yakaitika kana kuti yakaitwa nevasungwa kana kuti mamembers eAtuzu. Saka zvinhu zvinotinetsa izvozvo kuti mapurisa emuZimbabwe vasati vachinja mashandiro avo.
Zvichikonzerwa nei semaonerei?
Hatizivi kuti zvinokonzereswa nei kuti makore nemakore tinoona nyika yeZimbabwe yakutotariswa senyika isingateredzeri zvemutemo. Nenyaya yevanhu vashoma, vanhu vakafanana neivavo vanoshanda ku security forces. Saka ndezvimwe zvacho zvinofanira kutoongororwa kuti inyaya yepolitics dzirimo munyika here kana kuti inyaya yetraining inopiwa vanhu kuti vatadze kuziva kuti nyaya izvozvo dzinobatwa sei.
Sei muchidaro?
Sezvo tinoona panyika dzakawanda mapurisa anenge asingasungi vanhu vanenge vachiratidzira zviri pamutemo. Saka izvozvo zvinofanira kuongororwa nehurumende yeZimbabwe. Asi haisizve kutanga taona vanhu vachirohwa nguva yapfuura, taona vanhu vachisungwa makore apfuura. Mapurisa eZimbabwe haana kuchinja mashandiro avo.
Unyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJapheth Moyo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadero, rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inofanirwa kutora nguva ino zvikoro zvisati zvazarurwa kuti igadzirise zvinhu zvose zvinoda kugadziriswa zvinosanganisa mioro yavarayiridzi, kuunganidza mari dzinodiwa muzvikoro uye kuona kuti varayiridzi, vadzidzisi nevamwe vanoshanda muzvikoro vavhenekwa zvikoro zvisati zvazarurwa. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takashira Joho, vanoti zvikoro zvikazarurwa nyaya idzi dzisari dzagadziriswa, zvikoro zvinenge zvazarurwa asi zvakavharwa.
Maonero edu pane zvinhu zviviri zvapa kuti zvikoro zvirambe zvakavharwa. Chokutanga ndechekuti mari dzinotambirwa navarayiridzi hadzikwani, hurumende iri kutadza kugadzirisa maringe nemari dzinotambirwa navarayiridzi. Varayiridzi vanotambira mari dzinotangira idzo pa19,000. Asi tiri kuona kuti muzvikoro maschool fees akakwidza ava kuma190,000, mamwe achisvika 260,000, uyezve akatobvumirwa nehurumende. Chechipiri ndechokuti muzvikoro umu nyaya yekuti tine O&A level examinations achiri kunyorwa ndo imwe yatambisa nhova hurumende kuti yoita sei, nokuti maclassroom haakwani. Nokuti tikaona kuti dai zvikoro zvakavhurwa zvinoreva kuti kuda vangadero vasingauyi vana chete veform 1. kudanelo asi tenge tiona kuti muzvikoromo munenge mune vana ve O level ve A level vari kunyora asi mo muzvikoro matwana vanhu vanoita O ne A level saka ndo zviri kuremerawo hurumende kuti yoita sei uye zvekare kuma boarding schools kuma hostel kunenge kuchirawa kuti kune vana vari kunyora asi zvekune vamwe vanenge vauya ve O level ne A level saka ndo zva kurira kumusoro setsimbo zvikapa kuti zvikoro zvisavhura.
Munoti kuhurumende pamusoro pezvikoro zviri kuramba zvakavharwa uye zvinobatsira sei?
Maonero edu tinoti dai hurumende yatora mukana kugadzirisa zvinonetsa mueducation panguva iyo zvikoro zvisina kuvhurwa.
Zvinofanirwa uye zvinoda kugadziriswa ndezvipi Dr. Joe?
Zvinoda kugadziriswa zvinosanganisira mari dzinotambirwa nevarairidzi kuti dzidzokere padzanga dziri mwedzi waOktobha kana Gumiguri 2018 usati wasvika mari isvike paUS 540. Zvekare zvinoda kuti muzvikoro imomo tigadzirise anonzi maeducation sector allowances anoinclude ECD, class teacher, composite class, blotted class, allowances pamwe chete nokuti vana vavarairidzi vasabhadharawo mari muzvikoro sezvo varairidzi zvisingachikwanisi kubhadhara mari dzeschool fees. Zvinoda zvekare kuti varairidzi vana vechikoro neinonzi auxiliary staff vaongororwe zvikoro zvisati zvavhurwa kuti panozovhura zvikoro vana vanhu vasatapurirana denda recovid iri uyezve kuti muzvikoro munge mune mvura yakachena nekuti tinoona kuti kushaikwa kwemvura ndo chimwe chikonzero chapa kuti denda recovid ripararire riite rurasa demo muzvikoro. Zvinoda zvekugadzirisa atinoti macontinuous assessment learning areas atinoona zvekuti akawandisa mwana oita kala zvake rimwe chete kusubject area pane zvinhu zvokuti mwana anoita 5 makala tinoona kuti vana vakawanda vakatadza kuita makala gore ino iri hatizozivi kuti zimsek ichavapa mamakisi sei.
Kana zvinhu zvose izvi zvamuri kutaura zvikasagadziriswa, imi sevarairidzi muchaita sei nenyaya iyi Dr. Joe?
Kana zvinhu zvisina kugadziriswa achava makwirivindi maonda moyo mbambaira yaguta chando ganga izva mizi yavavira mudumbu. Zvikoro zvinokwanisa kuvhurwa zvakavharwa muna February kana zvinhu zvisina kugadziriswa izvi uyezve poshaikwa kudzidza kana kudzidziswa muchechetere mvura yegui. Saka dambudziko ratiri kuona nderekuti hurumende hairatidzi kuti iri kuda kugadzirisa zviri kunetsa muzvikoromo patichazoda kuvhura zvikoro zvacho muna February pachanetsa. Chatinongoona ndechekuti vamunangagwa vari kulive kuda vakaonawo kuti mutevedzeri wavo unganetseka nenyaya dzokuvhura zvikoro vakati vazoonesana potse muna February kuti zvikoro zvizovhurawo vabva kukotoravo kana kulivhi yavo yomuna January.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission ZEC vaJasper Mangwana vanoti ZEC haina kuti vakanyoresa gore rakapera havakwanisi kuvhota asi kuti ZEC iri kutevedzera mutemo wakadzikwa neparamende. Izvi zvinotevera mashoko akabudiswa neZEC pakupera kwesvondo okuti vakanyoresa muna 2021 vachatadza kuvhota musarudzo dzemabai elections dzichaitwa muna kurume gore rino. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vaudza Studio 7 kuti kuita zvinhu nechimbi chimbi hakuna kushata asi vachiti ZEC inoda kuita zvinhu nenzira iri pamutemo. VaMangwana vakurudzira vose vane mibvunzo kana zvinovanetsa kuti vasvike pamahofisi avo mumatunhu ose vabvunze vagotsanangurirwa zvavasinganzwisisi.
Haina kuti vakanyoresa mugore rapera havakwanisi kuvhota asi ZEC iri kuti tinotevedzera mutemo wagara uchizikamwa nemunhu wese wakaiswa neparamende wekuti kana tichiti voters roll rebyelection yakanzura kana munhu ari kanzura voters roracho rinovhara musi watinenge tataura kupapaone kwa kuti pane vacancy yavhugwa kuti kana uri musi wakafa councilor musi uyo ndounovha kwa voters ro izvi zvakaitwa neve mutemo kuda vaita sanyadzo kuti kuda vanhu vanozobhasiwa chibva kune mwe nzvimbo chinda kune mwe nzvimbo saka ndozvinotaura mutemo pamusoro pekuvhotera councilor kuti vanhu vose vakanga vakaregister muwadi iyoyo vakandi ya councilor isati yabuda vanokwanisa kuregister kuvhota then iyi yekuvhota pamanational mp inoti 2 days after proclamation kuti kana pakanzi pachaitwa sarudzo musi wataziiswa zuva resarudzo tinopiwa mazuva maviri kuti vanoda kuregister kuti vapinde muvoters ro vanoregister ipapo asi kuregister kuvhota hakuna kumira asi kuti vanhu ava vakwanisi kuvhota pabyelection iyoyo asi vakaregister gore rapera kana uchivhotera mp unokwanisa kuvhotera nokuti kana wakaregister gore rapera isi toziva kuti gore ndorakaplokeni maelections na president
vanhu vari kuti zek inoita izvi ichiziva vachiti zeki inongoda kutadzisa vanhu kuvhota senzira yekubatsira rimwe bato
zeki aidaro nokuti mutemo uyu uri pachena wakaitwa neparamendi ende tinotoshamisika nokuti nevanhu vatinoshanda navo maelections tinoshamisa kuti havauzivise nokuti isi tagara tichitaura pasocial media yedu chero mumaprograma tinoenda pamaredio kuti vanhu vange vachiziva zvinhu izvizvi
sei zeki ichitadza kuita zvinhu nechimbi chimbi uye nenzira inoratidza uremu hwebasa rayo
kuita zvinhu nechimbi chimbi hakuna kushata asi isusu kazhinji tinotevedzera mutemo nokuti hazvitibetseri kuti tinoda kumanya kuita zvinhu nechimbi chimbi kana mutemo uchititendera kuti tiite basa redu mune zvakanaka nokuti pakaita dambudziko tinovhiringidza vatinoshanda navo munzvimbo dzemaelections saka zvakatikoshera sekomishen kuti achiita basa redu titarise mutemo than kutarisa nguva kunyanya asi chichikumbitivira shuvira chedu kuti zvedu zvinge zvifamba zvakanaka nenguva iripo
mungati vanhu vari kupiwa zvitupa neuwandu hwavo here
nyaya dzezvitupa hatigoni kudavira nokuti isu hatisi vekwaregistra general asi zvinotoda kuti mukabvunza vekwaregistra general ndovanogona kudavira nyaya dzezvitupa nokuti sezeki hatipi zvitupa
vamangwana tichitarisa kushorwa kuri kuitwa zek chii chamunoda kuzivisa veruzhinji pamusoro penyaya iyi nemashandiro ezek
chatinoziisa vezhinji yekuti isezek tinoshanda nemutemo webumbiro remutemo wakaitwa nenyika tinoti vanhu vose vane matambudziko vanosoti zvipatwa apa pakarisvika zvatinozogona kunga vashanda nevaofisi edu munzvimbo dzakasiyana siyana nenharaunda dzakasiyana siyana vachisvika ikoko vachibedzekwa kuti zvavanochema nezvavanozviro zvavo pamusoro pekubata kwedu tezeki tigone kuzvigadzira kuti tishande nevanhu vetese zvakanaka vanhu vange vachiregista kuvhota tatasa nenguva iripo asi chimwe chatingakwanisi ndeyekuti kana iri mitemo inenge nedambudziko navanhu isi hatigoni kuichinja asi tinototi nyorerai chero veparamendi kana mukati hatinazoti mutemo unoshandiswa nezeki wamakaisa separamendi wakarisvika ndikonoti isu kwedu kuzei kukonstituenzi vanaitai vanafungai ndo vari kuparliamendi ndo vamunotora nyaya dzenzwa munofunga kuti dzinogona kugadzireswa zvinhu pamutemo uripo uye kana pane zvimwe zvinogona kuzvinetsa kuna natongai zvekare vari kumakotsi even maelectoral courts ariko zvinhu zvose izvozvo zvakaiswa nebumbiro remutemo kumeka kuti isu sezeki tinotiita basa redu seindependent commission tichitenderwa nemutemo kana tichitsvaka zvinhu zvatetii titakonewa ngatizvione isuve tichizoratidzwa nemutemo
avo vange vari mutauriri wezimbabwe electoral commission vajasper mangwana vari parunhare kuharare in the Studio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Mu Newsday mubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu akazvimirira We Citizens in Action Southern Africa unokurudzira mapata anopikisa muZimbabwe kuti arwire kupindudzwa kwemitemo yesarudzo kana kuti electoral reforms sarudzo dzemuna 2023 dzisati dzaitwa. MuNewsday makare mune nyaya pamusoro pemunicipality yeChitungwiza yakapunza nemugovera nzvimbo dzokutengesera dzainoti dzakavakwa pasina mvumo izvo zvakasiya mazana nemazana evatengesi vasina pokutengesera zvinhu zvavo. Chronicle rinoti vanhu vazhinji vakagurisa michato yavo muna 2021 kupfuura muna 2020. Nyanzvi dzinoongorora nyaya iyi dzinoti michato mizhinji yakaparara pamusoro pezvakakonzerwa nedenda recovid-19, kusavimbika, mhirizhonga mudzimba uye nekurasikirwa nemabasa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Gripeti chimutari pano paCape Town. Panyaya yezita semafungiro angu ndeyaka ekuti tisatombofa takachinja zita redu. Isi tiri MDC aligned. Chatiri kutongokumbirwa vapresident vedu Chamisa kuti chingakwanisike kuti chichinje kuti pasaite confusion. Palogo yedu yechi yechanja wochisa face yavo chete. Zvimwe zvese ngazviregere kuchinja. Kana ambuya vari kupi, kana vari gogwe, kana vari kumutora shanga, vanenge vakutongoziva kuti pana chamisa. Palogo yedu yechanja ndoyo tokwanisa kuchinja, toisa chiso chaachamisa. Kana monzora zvavari kuita, kana vakadini vakadini, kasi kuti tinenge tangoti pana chamisa.
Hey, makadiko pa studio apo, awa, awa utaura soonda ama njenjenje, vai kutivo, tisa chinje zita, tinotore watu watatzingiru wama MPs mparlamenti munga, vai chinje logu chete, tinotore.
Studio 7, dino kutenda ae anamitanuno kawandi. Please, dani netse kamuno mne nenya ema gate, chuku area ema zoe, concession, Glendale. Mazoeka. Area iyo every 30 minutes magetsi anotodzima achiuya achidzima achiuya achidzima. Kana zviri izvozvo kuti vandodzima magetsi reload shedding ngavangogara vangodzima kuti vatangoziva kuti tagara tiri murima, kwete kuti urayira zvinhu zvachidaro. So nokutendai, thank you.
Mamuka sei Studio 7, vose vanotira Studio 7 apo. Ndiri pagwero ndini Simba. Ndiri kuti tapinda gore itswa iri. Tirofana kutenda Mwari kuti dai vanoti tikwanise kuvhota, tikwanise kunonyoresawo takawanda, tikwanise kukundawo musarudzo. Mukomana akwanise kupinda nekuti isusu vechidiki vemayutika tatambura shuwa, life yedu yakungoparara zvisingaiti zvekuti haa amino amino shuwa zano yatikuvadza zvisingaiti. Dai tinokwanisawo kunovhotawo takawandawo, varume tikwanise kukundawo vasatirobhawo, vezeki navo vatiregererewo, naivo masoja zvese nemapurisa vatiregererei timbosunungura nyika yedu yeZimbabwe shuwa. Haiwa tawa, ngavatiregerere, ngavapinde hake mukomana.
Studio 7 tinokutendai nekugara makatiisa muupdate, tinokutendai chaizvo. Tinokutendai. Ya, ndini Tanya, ndiri pachuza. Chimu chatinochema chatinokumbira, please, kana moverenga paya, moverenga. Aizoma kuchikoro takangopfuura oneko. Pamunotaura vana zvurumazana makumi matatu hameno nechimwe, aa. Muzauganga mukumapedzisiro kwacho kuti muhodzokorora zvinechi. Nechingezi zvemongoudara kuti 4500 yengi bukose mukasadero. Hame matodhisiya zvedu makati ini akangoguma ari makumi matatu makumi mashanu mazana nhenu haa nematiuraya hapo pana vamunzura hapo haa ngatimbovatarira.
Mashoko angadai akataugwa napurezidhendi pachinguva chokuti vataure nezvamasangano akazvimirira oga kuti achenjererei anogona kukonzeresa nyonganyonga munyika. Vangadai vakataura kuti ngakuchenjererwe maabductions ari kuitika, ayo avanoti anoitwa navanhu veMDC. Asi iri ZANU-PF, ko havasungwi vakaita sei kochero vari veMDC?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Yezvinoi zvakabuda mumitambo yeAfrica Cup of Nations yakatambwa neZuro kuCameroon: Gambia 1, Mali 1, Tunisia 4, Mauritania 0, Ivory Coast 2, Sierra Leone 2, Equatorial Guinea 1, Algeria 0. Nasi muvhuro Burkina Faso ichatamba neEthiopia, ukuwo Cape Verde ichitamba neCameroon. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi mvuro 17 ndira America inocherechedza zuva raMartin Luther King. Zuva iri rinopembererwa muvhuro wechitatu munandira gore roga roga. Pakucherechedza zuva iri gore rino, muri ya Dr. Martin Luther King iri kukurudzira kuti paramende yeAmerica ipasise mutemo unopa zvizvarwa zvose zveAmerica kodzero zvadzo dzekuvhota zvakanaka. Dr. Martin Luther King vakapondwa vari pakati pekurwira kodzero dzevanhu vatema muAmerica. Nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu vachishanda mudunhu reTexas vaKenneth Massie vanoti basa rakaitwa naMartin Luther King harigoni kuenzaniswa nemamwe mabasa erudzi urwu, vachiti vaMartin Luther King vakange vakatsunga uye vane chinangwa chekuti vanhu vapiwe kodzero dzavo uye kuti kodzero idzi dziremekedzwe.
Nhasi tinorangarira zuva rinonzi Martin Luther King, rinova zuva raka iswa nehurumende yeAmerica kurangarira mabasa ava Martin Luther King Jr.
VaMassie, ivo vaMartin Luther King Jr. vakanga vari munhu wakadini?
VaMartin Luther King vakazvarwa musi wa 15 January 1929 kuAtlanta, Georgia. And tinovarangarira nhasi nekuda kwemabasa avo avakaita kuti vanhu vatema muno muAmerica vazokwanisawo kuva vari vanhu vanoonekwa nehurumende vachivhota.
Chavakasiyana nevamwe vairwira nevanorwira kodzero nerusununguko rwevanhu chii?
VaMartin Luther King vaiva vari munhu aileader yatingati a non-violent civil rights movement, iyo yakakonzeresa kuti hurumende izova iyo iriyo inotarisa mutemo yavo muno muAmerica, yaiva iri mutemo yaitsikirira vanhu vatema isingavaitisi kuti vakwanise kuvhota kana kuva nechinhu chokuita nematongero enyika. Saka nhasi izuva rinotirangaridza mabasa akakosha iwawa, akakosha nekuti akachinja justice system and yakaitisa kuti nyaya dzeequality muno muAmerica dzive dziri nyaya dzinovhenekwa nokuongororwa patsva.
Chavakasiyana nevamwe vairwira nevanorwira kodzero nerusununguko rwevanhu chii?
Mashandiro avaita vaMartin Luther King kuti kurwira kodzero dzevanhu anga kasiyana zvavo nemarwiro aitawo vamwe vanhu vairwira kodzero panguva yacho iyoyo. VaMartin Luther King vaikoshesa yatingati non-violent protests. Vaitaura kuti violence begets violence and non-violence was an effective tool towards a brutal regime kana kuti system yaida kushandisawo violence. Movement iyi ye non-violence yakawanika ichikura zvekare mune nzvimbo dzakasiyana siyana muAmerica. Imovement yakaitisa kuti vanhu vakawanda vatange kuda kuijoina kupinda mairi kusanganisira vechichena vacho.
Zvimwe zvakakonzera kuti vapiwe zuva ravo rekurangarirwa gore roga roga ndezvipi?
Chimwe chinotisa kuti zuva ranhasi rive riri zuva rakakosha inyaya yekuti mabasa ava Martin Luther King anga ari mabasa ekuti anga asingango affecti zvinhu zvaiitika muAmerica nguva yacho kuma1960s. Mabasa awo aiaffecta and achidzika-dzika mukodzero dzevanhu vatema vaiaffectwawo panguva yacho iyoyo. Tinoziva kuti panguva yacho iyoyo kuri kuAfrica kunyanya-nyanya kuZimbabwe yanga iri nguvawo yevanhu vatema yavairwirawo kodzero dzavo dzoerusungunuko. And vaMartin Luther King pavaileadawo his protests muno muAmerica changa chiri chinhu chaionekwa chiri chinhu chakakosha chaizvo pasi rese.
Avo vange vari nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu vachishanda mudunhu reTexas vaKenneth Massie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tomboteresa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo dzesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzakasungwa nemusi wechitatu svondo rakapera dziri kutarisirwa kunzwa nhasi kuti dzichapiwa mukana wekubisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Zimbabwe Electoral Commission inoti iri kutevedzera mitemo mune zvose zvairi kuita. Nasi izwa rezororo muAmerica apo nyika iyi ichicherechedza zuva raMartin Luther King Jr. Tashika kumagumo echirongwa chedi chanasi. Yevai nesu zvakare manheru anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndinotanonoka Wande ndiri muWashington.